Morongwa wemamiriro ezvikwata zviri muICC Cricket World Cup Super League wabuditswa neICC nhasi. Zimbabwe ndiyo iri pasi pasi pazvikwata gumi nezvitatu zviri mugungano iri. Zimbabwe ine mapoinzi makumi maviri nemashanu chete yakaenzana neNetherlands iyo isina zita rakasimba mumutambo uyu. Izvi zvauya mushure mekunge maChevrons nezuro akatadza kubuda kana nepoindi apo akadamburwa neSri Lanka nemawiketi mashanu kunyange hazvo Sean Williams akamuka chibhebhenenga neukanda maruns zana. Regis Chakabva akakandawo maruns makumi manomwe, takudzwa naShe Kaitano akabuda nemaruns makumi mana nemaviri. Asi muteveri wechikwata ichi vaPrince Mandunda vanoti chavanoda kukunda kwete maranzi asina chaari kubatsira chinhu.
Isu chatiri kuda kuhwina nekutora mapoinzi nekuenda kuWorld Cup, zvimwe zvese vanhu vangataure chatiri kuda kuhwina chete.
Mitambo pakati peSri Lanka neZimbabwe iyo iri kutambwa Masikati nemanheru iri muSuper League iyo iri kushandiswa senzira yekuenda ku2023 World Cup. Mukukunda uku Sri Lanka yave pachinhanho chechishanu nemapoinzi makumi mashanu nemaviri kubva mapoinzi makumi mana nemaviri. Mune mumwe mutambo mugungano iri nezuro, Ireland yakarova West Indies nemawikets maviri. Zvikwata zvinomwe zvinopedza zviri pamusoro muSuper League iyi ndezvo zvinobudirira kuenda kuWorld Cup. Zimbabwe iri pasi pePakistan iyo iri pachinhanho chekugumisira pazvikwata zvinofarira kuenda kuWorld Cup uku yakasiyiwa nemapoinzi gumi nemashanu. Muongorori wemutambo wecricket vaPatrick Musapenda vanoti pamira Zimbabwe apa pave kuda kushandwa zvakasimba.
Pane basa rekuti vaite chero chero pamarankings edu, takabuda mutop 10, tava vanhu vaakumasure sure zvikuru.
Asi mumwe muteveri wecricket vaPatson Mnyati vanoti nematambiro ari kuita maChevrons aya, Zimbabwe inofanira kukanganwa zveWorld Cup izvi.
World Cup yecricket haangatimbokanganwa, asi siri zvedu nematambiro avari kuita tikangokanganwa tozoziva kuti hatichakwanifai, hatichakwanifai nepatiri pacho paranking hatichapi kutopinda, saka tongoti ngatikanganwe nezvazvo.
Zimbabwe neSri Lanka dziri kusangana zvekare mangwana dzichizopedzisa mitambo yadzo yezuva rimwe nemusi wechishanu. Asi nhau dzinofadza dziri kubva kumakundano e2022 Under 19 Cricket World Cup kuTrinidad and Tobago, uko Zimbabwe yakazvambura Papua New Guinea nemaranzi mazana maviri nemakumi maviri nemasere mumutambo wavo wekutanga. Mune imwewo nyaya, Zimbabwe iri kutamba neGuinea mangwana mumutambo wayo wekupedzisira kumakwikwi e2021 AFCON Group B ari kuitirwa kuCameroon. Guinea ine mapoinzi mana mushure mekurova Malawi ndokuzoita mangange neSenegal iyo yakarova Zimbabwe 1-0. Malawi yakarovawo Zimbabwe 2-1 zvakasiya Zimbabwe isisina kana point zvayo. Guinea yakatobudirira kare kupinda mugungano rezvikwata gumi nezvitanhatu. Mushure memutambo wamangwana Zimbabwe inenge yotakura mabhegi ayo kudzokera kumba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.